Nasi zvinhu zvako zvakufaya Timure kurusu ratusara Auchadzokere kumusha Maivo
tarira nguva yareba Usina kuona mama na baba Unonzwa seiko Ana yako hairovi here Tarira nguva yareba Usina kuona mama na baba Unonzwa seiko Rega kukanganwa mabereki
Vaka kurera baba, vaka kuchengeta mai Zvinhu zvichirema upenyu uchirwadza Amai vaivepo Nasi zvinhu zvako zvakufaya Simure kurusu ratusara Auchadzokere kumusha Mai
vatambura nguva yareba Usina kuona mama na baba Unonzwa seiko Hana yako hairovi here Tarira nguva yareba Usina kuona mama na baba Unonzwa seiko Rega kukanganwa mabere
Vanga kurera nemoyo wese Vanga dai vakatenga zvavo mumwe Dai vakadaro dai uri rombe Unonzwa sei kana vachikumbira Mari yemafuta Dai waite kumusha
Tarira nguva yareba Usina kuona mama na baba Unonzwa seiko Hana yako hairovi here Tarira nguva yareba Usina kuona mama na baba Unonzwa seiko Rega kukanganwa mabereki
Nguva yareba Hawinzwere yako hana kurema Diri kure navo zvinotondinetsa Zuva nezuva ndichiva tenda O mama na baba Appreciate for make me a lover Makandisi ya niri niyo ndane mwana Saga osa kangane wabereki
Tarira nguva yareba Usina kuona mama na baba Unonzwa seiko Tana yako hairovi Tarira nguva yareba Usina kuona mama na baba Unonzwa seiko Rega kukanganwa mabereki
Kukanganwa mabereki Oh, 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 oh.